A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, November the 29th, 2018. Welcome to the women's segment, the Women's Roundtable. Today we are looking at demonstrations by MDC in Harare against what it terms the worsening economic conditions in the country. What are your views on the issue? I'm Marvelous Mplanga Nyahuye.
And I'm Sithandekile Mhlanga. And now to join our discussion, you can phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
And a live talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930-5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But ladies, as you know out there, Thursday is your day. Pano pachina chemadzimai musakanganwe.
And on the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com. www.voashona.com and www.voaindebele.com.
And don't forget that we are now live streaming on all our Facebook platforms. So go to VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7 so you can join in the conversation right now.
And thousands of MDC supporters took to the streets today protesting worsening economic conditions in the country and handed a petition to Parliament with their demands.
And the petition cites massive shortages of basic goods, including fuel, cooking oil, runaway inflation and the absence of production and output, job losses and increasing unemployment.
It also says President Mnangagwa imposed himself into leadership through the 30th of July disputed election, whose results are untraceable, unverifiable, unreliable, and that the economy has become the immediate casualty of the crisis of legitimacy.
And addressing his supporters during the demonstrations, MDC leader Nelson Chamisa said President Emmerson Mnangagwa has failed to fix the economy and called for a transitional government to fix the economy and political impasse, adding that his party has written to SADC and the African Union on these issues.
Now, let's take a look at what happened during the demonstrations today.
Thank you. ajadaiwa nyaya tinayo MDC kubva chitungamirwa nasapo kocha zezesa Dr. Richard Morgan Tsvangira haina kumboita zvemhirizhonga haite zvemhirizhonga ndosaka maona nhasitati iri demo inzwisa inhanga nyaya yekuti nyaya yedu ikasapera tinoramba chinja magiya tibva number 1 number 2 number 3 number 4 number 5 Isa mama Isa Saka nitengei tengerei daona vanhu vauya pano kana pana hapo amari nemusangano kana wanhu hapana because ndini vari zive chinhu Saka yotwe nokutengai ma MP I want to thank you honorable members of parliament my senators ari pano tinokutengai mamira kupinda parliament kuti muuye paprogramu ino manational executive members tinokutendai leadership yedu iri pano thank you very much for coming macivic organizations mapastors thank you baba Jafet on behalf of ZCTU our mother and father thank you very much for being with us hatirasi gwara isu tinodzokera kwamuri vanhu nokuti
That there was MTC leader Nelson Chamisa addressing his supporters in Harare today. Yebo ke kulabo abasanda kusixhuma lamhla ke sikhangela udaba lokutshengisela kwebandla le-MTC lisola elithi ukubhidlika komnotho welizwe ukuswelakala kwemali yokusebenzisa ukungalingani kwemali yama-bond notes le-US dollars njengalokhu uhulumende athi kuyikho khona kanye lokungaholisi izisebenzi ngemali efanayo. Umnumzana Chamisa njalo uthe sekhuluma labasekeli bakhe ngemva kokuyachiya iphetshana lezikhalazo zabo edalela ephalamende uthe yena kufanele ukuthi kubunjwe uhulumende ukuthi abe elungisisa umnotho welizwe kungalungisiswa ukuthi ongakhokhelwa ngubani njalo wasesithi yena uselobele njalo umanyano we-AU kanye lowe-SADC ebazisa ngalolu daba elokuthi kunenge okumele kulungisiswe elizweni. Ngakho-ke yilo udaba esiyabe silucubungula lamuhla. Kusesenjalo-ke asizweni omunye obekhona kulokhu kutshengisela yena-ke ngumsekeli wesikhulumeli se-MDC kobulawayo umnumzana Edwin Dlovu esichasisela ngempela ukuthi kuyini ade bekwenza khona ngale betshengisela.
Ukutshengisela kwebandla lethu le-MDC namhlanje eHarare kuphumelele kakhulu abantu bebebaningi ke bekungakhanyi beyinhlabathi nje beyithebethebe ikanti lo mbiko besifuna ukuwuhambisa kuzulu lakuhulumende wamasela wakamnangagwa siwuhambisile umbiko okuthi sifuna ilizwe libuswe ngendlela eqondileyo sifuna baqede lonke uhlupho olukhona elizweni uhlupho lwemali uhlupho lwamafutha uhlupho lwezisebenzi ukuthi zenelise ukuthola imali ngoba sinanzelela ukuthi uhulumende sechaja-ke imithelo yakhe ngama-US dollars kodwa abantu lokhu beholiswa-ke ibhondi yikho-ke beokunye kwe-elde sikukhuluma ngokuthi-ke abantu kabaqalise ukuthi baholise nge-US dollar ngoba uhulumende sechaja ngayo-ke imithelo yakhe emnene yesitshengisele ugwalo lethu sihamba salutshiya-ke ephalamende ukuthi-ke luphiwe u-speaker of parliament ukuthi-ke konke sifisa ukuthi kutshintshwe kuyenzakale
lapho-ke lizwe umnumzana Edwin Dlovu umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC kobulawayo obephakathi kwalokhu kutshengisela eHarare mavila
kune avo vachangobva kupinda muchirongwa chedu nhasi tiri kutarisa nyaya yekuratidzira kwataona kuchiitwa nebato guru rinopikisa reMDC muHarare nhasi taona mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa vachiti ivo havasi kufara ivo nevatsigiri vavo nekuondomoka kuri kuramba kuchiita zvinhu munyika uyezve vati iyi inzwisa yezvichauya tichangezve tichitarisawo mashoko aamai Auxilia Munangagwa avataura nhasi kumasvingo ekuti avo vanoroora kana kurodza vana kana vasati vabvazira vapiwe mutongo wakaomesesa saka regai timbonzwa zvataurwa navachamisa nhasi pamusangano wavo wavaita kuHarare let's go to MDC Chamisa
Maka voterani pa president. Amuna ku voterani pa president. Tisatisi kuzorwisana na amuna ngagwa nefuti nokuti futi hati believe mairi. Voti yedu ndo futi yedu. Futi iyo yakarira musi wa 30 July. Ndobva yapfuura corruption. Ndobva yapfuura uori. Ndobva yapfuura nhamo. Ndobva yapfuura kutambudzika. Yapfuura kutambudzika yakapfuurawo nhamuna ngapo. Kureva kuti mumiririri wenhamo akanzi nevhoti hakodzeri kuramba achitungamirira. Iri demo inzwisa inhanganyaya yekuti nyaya yedu ikasapera. Tinoramba tichinja magiya tichibva number 1, number 2, number 3, number 4, number 5. Tozosvika chaipo chaipo. Chokutanga tiri kuti hatigadzirisei nhaurirano wamunangagwa. Musatya kuti titaurirane nyika vanhu varambuswe. Onai munyika hamuna peturo. The crisis in the country is a crisis of governance. It's a crisis of confidence. It's a crisis of legitimacy. It's a crisis of leadership. Nyai inogadzirwa sei? Uyai tibatane. Vane ushoma hweleadership nesu vane wakawanda. Toonesana. Tokupai mazano. Toenda mberi nenyika. Hatisi kuzozorora kusvika vanhu varegera kupirwa mari yavo. 2% ya kubira vanhu.
Mozvare Shupika yemutizwa varatidzira vaudzwe Studio 7 kuti kutambura ndiko kwavasunda kuti vabatane nevamwe mukuratidzira kwanhasi.
Yachandisunda inhau yeZimbabwe ikonomi yedu inomira zvakanaka. Semanyu generations tinoda a new beginning, a new Zimbabwe. Tatambura nenhamo.
Vatonderai nemaramba vanga varipowo pakuratidzira vachema-chema nekushayikwa kwemabasa munyika vachiti nhamo iri kurova vechidiki yave kuvachembedza.
Taneta kutambudzwa, taakumbodawo kugara zvakanaka wedu, please. ZANU PF ngaisiyanawo nesu. Vana vadiki taakuita senge harahwa nenhau yekushaya.
Apo tanga tiri kunzwa kubva kune vaNelson Chamisa uyezve nevatsigiri vavo vataura nemutori wedu wenhau Rutendo Mawere. Tombonzwawo kubva kuna vatogarepi vanotungamira vechidiki veZANU PF vachitaurawo pamusoro pekuratidzira kwanhasi. Let's go to ZANU PF.
Isu tichiri panzvimbo tatinoshandira kubato nekune mabhizinesi interest edu semusangano weZANU PF. So mayouth edu ariko vakamirira vachitarisawo kuti hapana vanomusikanzwa here saivava vangazosvika panzvimbo idzodzo vakaita zvisina maturo, sezvo tikanzwa kuti ivo vanhu vasina maturo nomukuru wavo. Saka takangotarisa kuti tione. Handisati ndanzwa hangu nzvimbo dzose kuti dzakamira sei, asi ndinovimba kuti patiri isu tinokwanisa kudzivirira nzvimbo dzedu. Tinokwanisa kuudzawo mutemo kana pangada kuita maitiro atisingadi, asi kufunga kuti haana kukodzera runyararo. Tinobva taudza vanozviita vana mazvikokota wazvo kuti vazvigadzirise. Ndo pandiri pabato iko zvino. Handina chandati ndavona chinoratidza kuti pangava nechakaipa. Vechidiki veZimbabwe vanofanira kuziva kuti nyika inoenda kushandirwa. Iko zvino chitima chofamba, Zimbabwe yaakuenda mberi. Tiri kuona vamabhizinesi vakawanda vanoda kuti vashande nevechidiki ivava vachine simba rokushanda. Kupedza nguva nesimba muchiita izvo zvisina zvazvinouyisa sadza patafura hazvina zvozvobetsera. Iko zvino kutobatana navashandi. Vashandi vanotungamirirwa nomunhu unonzi Emerson Mnangagwa. Haanei nezvepolitikisi, unoda rufaro kuti vanaZimbabwe vanzwe kubudirira. Saka ikoko ngatishande naye timbosiya zvinokirieta kurwa, kutukana, kuvengana. Zvese izvi hazvina nguva muZimbabwe iko zvinoizvi.
Apo tanga tiri kunzwawo kubva kune veZANU PF vachitaura pamusoro pekuratidzira kwanhasi. Kune rimwe divi nhasi, mudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxillia Mnangagwa vanga vari kumasvingo uko vashora ivo avo vanoroora vana vasati vabva zera. Vanga vari kuti ivo vanhu vanoroora kana kurodza vana vasati vabva zera vanofanirwa kupiwa mutongo wakasimbarara. Regai timbonzwa kubva kuna amai Auxillia Mnangagwa.
Kurodzwa kwavana vari pasi semakore, hurumende haisi kubvuma isusu wana mai atisi kubvuma saka tizivi kuti ari kuzvibvumira ndiani nokuti nhasi azotaura kuti saativi kuti vana vedu varohwe vari pasi pemakore kana vari baba vanga vachizviitisa nhasi ndauyawo samai ndiri kukumbira kwavari kuti aiwa vana baba masvingo wee regai kutirodzera vana vedu vachiri vadiki takatarisira kwavari nokuti ndo vachatichengeta mangwana ndivo vachava mafirst lady enyika ndivo vachava maMP vachava makansela vachava noutungamiriri hwakawanda hwakasiyana siyana asi kana abvaruka saizvozvo haana kuzoenda kuchikoro dzinzarafa nyika yafa nokuti nyika ino urwere haina kumberi kwainonya kuenda
amai Florence Chwera vemusha wekwamucheke vatsigira amai Munangagwa pakuomesera vanotyora kodzero dzevanasikana
ndoda kutendera namashoko ataugwa nafirst lady asi andirwadza pakuti vana vanobvaruka ane 14-15 achida kuzama kubudisa mwana otsemuka madokta first lady vati madokta ozotambudzana nenyama kuti dzibatani kudzisona nditi zvinhu zvinorwadza inoona sekuti zvakangofanana nokumurume uyu waita mhedha amoni inoona sekuti mutemo dai vanhu ava anzi munhu wauraya munhu ngatongebwe zvinofanana nomunhu wavo wauraya because fungako kana dokta akakonwa kubata nzenge maizvozvo munhu wafa handitika mutemo ngausimbisiwe
apo tanga tiri kunzwa isu kubva kune mudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxillia Munangagwa panyaya yataupiwa naGandri Maramba ari kumasvingo todzokera zvakare panyaya yedu yanhasi nyaya yekuratidzira kwataona kuchiitwa muHarare nebato reMDC asi tombotora nguva ino kuchingamidza vari palive feed yedu pari zvino tinaranga Vengera ari kuti timufonere abvaisa namba dzake Alois Ngoshi hanzi I'm watching you from Port Elizabeth Pride Tafi Chitsike ari pano ari kuti ari kuSouth Africa. Muzvondiya Muvandi ati ndifonerei Gilson Madanire hanzi kuhanditi ndimi makadaidza zvirango here nai asi nai muratidzira. Saka Gilson ari kusafara nekuratidzira Fifi Mkumbudzi ari kuti tsenda pinda ndiri pano paJersey. PaJersey ndofunga kuSouth Africa uko Evelyn Mavadi Chivarenga ari kuti hai. Tina Zimunya ari kuti hi I'm watching you from Leeds munoziya zvekuita kana muchinge mapinda tipei namba dzenyu tikufonerei Lydia Chigutsa ari kuti hanzi muchadya matauro Victor Solomon Hamandishe ari pano ari kuona nesu Lydia Chigutsa ari pano ari kuona nesu namuzvondiwa naJanet Mashipe ari kuti hi tete ndo vamwe vari kuona nesu pari zvino asi kune avo vachangobva kupinda muchirongwa tiri kutarisa isu zvataona zvichitika nhasi muHarare apo panga pari kuratidzirwa nebato reMDC rinopikisa star.
Yeah, lati sithanda ukwamukela labo abasilandelayo kukhasi lethu leFacebook njalo ukhumbula ukuthi ungachiya inombolo zakho siza kufonela kumbe nxa ulombiko ofuna ukutsho nje ongathanda ukukhuluma ungawubhala siza ubala lapha emoyeni njalo kulabo abasanda ukusixhuma sixoxa ngodaba lokutshengisela kwebandla leMDC eHarare lapho inkulungwane lenkulungwane zabasekeli baleli bandla abatshengisele khona kodwa ke singaqhubekeli phambili sezwa ukuthi silo mlaleli ecingweni
Regate Mboto ramthereri wedu yokutanga hello
Badiho
ai watiri wadi tukutaura nani uye muri kupi
hello
taura yenyu tukutaura nani
okay muri kutaura na mfundisi moyo kunoko
ehe muri kupi mfundisi moyo
mfundisi moyo vari ku Africa vari mu Africa
taura itinzi
kodi ndimusata kwasori zvangu regai nditende zvangu kana kwataita nhau iripo kuratidzira ukwaitwa chinhu chakanaka zvacho asi kuti regai nditsanangudze maonero andiri kuita
nhau
yandagara nzvimbo ihongoro wangabva kudhara nakudhara ndisingarevi kuti zvingagona kubatisa musavamo wakateera asi kuti handiri kuona pari zvino mukati menyika yedu unonzi pari zvino mukati menyika yedu tandiri kuona ai tingaite zvinhu zvose zviri kuitwa zvingaitwa zvose kuratidza udidididi asi chiripo yava nguva yekuti tigone kuti vanhu vezimbabwe vose vaitwa izvi titi matunhu ese nevari kunze timbonamata kubatana tinyengetire mwari nokuti kana tikasadero tikasaudza mwari nyika yedu iyaiya aina chaingaita nokuti zvatovapo mukati menyika medu makuda mwari vanhu vanga mhanya vakadi vakabuda ziya 2023 inosvika vakangowina zvizvikangodaro zvikangodaro ndirini vanhu vakavhota vachita wina atireva wachitazvitabiridzirwa saka maonera ndiri kuita nokuongorora kwandanyezi mbono kwataiinde bhatari nokuita kwose zvingaziita zvose asi chakosha zvandiri kuona chiri kudiwa vanhu vose vafanira kuita dzei rekunamata kwete kuratidzira kuti world yese uridi inoziva kuti zimbabwe kuratidzirwa africa yese rizivana sadhaki vanesaa kuzvichemazvazvikwana zvose zvasina maturo chavapo kuti nyika yezvoroshandukwe zvaakutoda mwari kuti vanaizvozvo vacheme izvo zvakamboitwa panguva yadhavhida paakandowana gore nekuti vamwe vese vakanga vachitomutya kumukunda asi mwari vakagona kuunza zano saka zana ndiri kuona mukati menyika izvo vanoiza vakatevera tingazviita zvedu zvose tikaita zvose tikatava tovakaivatovakadii but chandiri kuona pari zvino yava nguva yekuti tigoni kuudza mwari timbochema titsanye vanhu vese tisina kuguta timbochema tichinetika nokuti mwari ndovanoshandirwa kana nguva yamwari yekuti mwari vanoshandirwa hapana zvinorema ingawani gungwa rakazaruka ingawani mana yakawa kudenga saka ndo chandiri kuona kuvana vezimbabwe zvose izvo tingazviita tikaita zvose tikamanya tikadana vanhu tikaita misango tikaigoita ngatingodemonstrata but kuona kwandakuita nekucherechedza because ndane nguva yakawana ndichita research yangu pakunamata kwangu tingaita sei nenyika yezimbabwe
saka ndombokubatai ipapo mufundisi kuti imi saka muri kukurudza munharaunda yamuri kugara muri kuita here minamato yamuri kutaura iyi
munamato tinogara tichiita takatomboita imwe hokeri yatakatomboita kadana machechi araunda aisvika ma20 tikanyengetera nezvenyika yezimbabwe saka ndosaka tiri kuti maonero atiite nokunamata kwedu pakuvatakuiti patari zvichova matongo enyika ari kuzama kuti takawina tikadii but zvavapo pari zvino ivo pachavo vakaita chero vakaisa tsamba everywhere hazvigoni kushandura nyika nokuti pfungwa yenyika yezimbabwe ichakabatwa sepanguva yokwafaro ichakabatwa zvaakuda kuti tose vana vezimbabwe tigone kuchema chinhu chimwe chete sokuiti wakaita ungano nyika yose yange ikazara vachiratidzira dai izvo zvaitwa pakunamata vanhu vachichema kuna mwari mwari aiuya neanza tikangoti zvamwari bhozi nasino takungoti mwari avachashandi takungoti kuti mwari wanguva chimwe chinhu nyika yezimbabwe yakuda mwari tinganyorera matamba kaudidi patoda kugona kukurudzira utungamiri hwese huri mukati menyika izvo wemachechi api naapi chete munhu upi zvake chero usinganamati nyika yekwedu iyaiya yaakuda mwari kutimbomuudza ticheme tose tione kuti tingadini ndinoona mwe kudenga vachitipa anza ende hazvingatoreri kana nguva muna machi chaimo gore rinouya tinogona kuva tava neanza inogona kutibudisa mukati menyika izvo nokuti zimbabwe pachaye pachaiya ikamira ino upfumi hwakawandisa aitombodi zvimwe zvekunze but upfumi munyika yezimbabwe hwakabatwa neruoko rodoti uku wakabviswa zvizvo zvinobva zvangonaka saka
aiwa
preya vanoizi vakatirira mese preya inoita kuti zvivo ibatane zvose tingaita zvedu asi kana tikada 2023 inosvika ikasvika tingotema kukangani vemavhoti achingovhotwa vaiva chingovhotwa chingovhotwa but hapana zvinoshanduka vanhu vangagona kupera bhoti but this time kwakuda mwari
aiwa tinotenda mufundisi babai tinotenda regai titore munyarikani wedu wekutanga tina muzvare Maureen Kademaunga vebato reMDC hello ehe tinokuchingamidza ipachirongwa welcome to our program Maureen if you can just tell us how did your protest go today
today's protest as you know was a protest to register our position as the MDC to say that you know the election outcome is still a pending issue and the current presidency or the presumed current president still has legitimate issues and we need to deal with those issues. So our petition that we submitted at the end of the march was addressed to parliament, to SADC, to the AU chairperson, and also to the ZANU-PF president, Emmerson Mnangagwa. And our issues are basically that we think that Zimbabwe is at a point where we need to start dialoguing so that we can find solutions, you know, around legitimate issues in terms of leadership, because the election was heavily contested. And because it was heavily contested, we have serious problems that are now affecting even socioeconomic issues, the socioeconomic status of Zimbabwe.
And
I must say that the march was, you know, it was a huge turnout. We had a bumper crowd, and it was peaceful. unlike what most people have been saying over the past few weeks, that the MDC is a violent party. We know that ZANU-PF has gone before the Commission of Inquiry on the August 1 shooting, mm-hmm. alleging that MDC, okay, of course, through the military and other people who appeared before the commission, alleging that the MDC is a violent party and that we were responsible for the August 1 demonstration that resulted in the extrajudicial killing of innocent people. Mm-hmm. And today we wanted to demonstrate to the whole world and to Zimbabwe that the MDC is the People's Party, which is backed by the majority of Zimbabweans, and that when we do our protests, we do them, in a constitutional manner, in a peaceful manner, and our message is very clear, that we believe that Zimbabwe is ready for a dialogue mm-hmm. that will bring a solution towards the legitimacy crisis that we have, and of course, it's a result, especially the socioeconomic crisis. There's poverty in the country, people are suffering, and we believe that this solution is really a people-centered solution. It has got nothing to do with positions, it's mm-hmm. got nothing to do with the presidency, it's got nothing to do with government positions, but it is really about solving the crisis that the people are going through.
Muri ipapo tombo kubatai muromo, vangu wangada kuziwa kuti ivo mzware morini kadema unga basaravo nderei ku MDC, uyeshe mota nangura nerurimi ruamai kuti musangano wenyu wanasi wanga uru kukuyeza kuita sei tichitari sa mamiru rakaita zvino munyika.
Alright, sekitaro kwa maika ivo juri National Executive Member ye Movement for Democratic Change. Sekitaro kwa mweta mwezi wakapfuura pati edu yakaunganidza mapato akambenge apatanuka tichishanda tiri munzvimbo dzakasiyana-siyana kudzoka pamwe chete kuti hatina election tiri alliance asi pari zvino taakuda kuti MDC idzokere panzvimbo sezvayakanga iri mumashure kana kutodarika ichinokura sebato rematongerwo enyika. Kutaura chokwadi, MDC ndiyo pati iri kusapotwa neruzhinji rweZimbabwe. Election yatakabuda takaona isusu kuti President Chamisa vakavhoterwa neover 2.6 million voters. Maresult atakazopiwa nevheki anova ndiwo akazononzi futi neconstitutional court yatinoziva kuti yakanga yakabatwa yakasungwa mbira dzakondo nepati yeZANU-PF akatsigirwa acho. Haasiriwo maresult akabuda chaiwo chaiwo musarudzo. Saka machi yataita nhasi yabuda mhomho yeZimbabwe. Kutaura chokwadi, Harare yanga ari wabata mupfupi wabata mudiki murefu, vanhu vabva kwese kwakasiyana-siyana kunzvimbo dzakasiyana kumamisha kumaruwa mumataunships kuva kwakasiyana-siyana vese vachibuda nezvi rimwe chete rekuti aiwaka kana tasvika patasvika apa President Mnangagwa havana kusarudzwa nevanhu kuti vave president venyika. Kana tichivataura kuti ndipresident veZANU-PF havana kusarudzwa kuva president venyika. Naizvozvo nyika haingafambi mberi. Zvinhu zvavari kutaura ivo kupfurikidza makurukota avakaisa kusanganisira minister of finance, kusanganisira even monetary policy yavakabuda nayo iri kumbunyikidza vanhu. Vanhu vari kubatirwa mitero yakawandisa inoita kuti vanhu varambe vachitambura. Ruzhinji runotambura ndirwo rukunyanya kushungurudzwa nezvinhu zviri kuitwa nehurumende. Kunze uko tisingatarise muno muZimbabwe, hurumende iyi haisi kuwana chiremerera chinofanira kuwana hurumende. Saka naizvozvo basa rekuti Zimbabwe ibudirire harifambe kuenda mberi. Saka isusu kutaura kwatanga tichiita nhasi patafamba murunyararo tichirakidza zvakare kuti isu sepati tiri vanhu vasingadi mhirizhonga, tichirakidza kuti zvinhu zvinotaurwa neZANU-PF vachishandisa masoja vakatumira kucommission of inquiry, zvinhu zvinotaurwa neZANU-PF vachishandisa makurukota avo kuti MDC ibato remhirizhonga, aiwa handizvo zvatinomiririra. Tiri bato rinobhilivha murunyararo, tinoratidzira murunyararo. Saka nhasi neuwandu hwedu tabuda tikaratidzira murunyararo tichiti aiwaka hurukuro dzakakosha munyika yeZimbabwe. Hurukuro kwete pakati papresident venyika vanozonchamisa napresident veZANU-PF vamunangagwa chete, but hurukuro dzinosanganisira kunyange nevamwe vanhu vane chido chekuti Zimbabwe ifambe kuenda mberi dzinoita kuti titange kugadzirisa nekuvandudza upenyu hwevanhu. Hazvinei nehutungamiriri, hazvinei
nezvigaro kupati zvine chekuita kunyanya nyanya nekuvandudzwa kwoupenyu hwevanhu, nekuti vanhu vari kutambura munyika ino hurumende yavamunangagwa haina kutambirwa mukati menyika nekunze zvakare. Ende tinoziva tese kuti kana hurumende kuti ishande inofanira kunge ichishanda nedzimwe hurumendewo dziri munyika dzakatenderedza nepasi rose ichitambirwa neudzamwa inofanira kunge inayo. Hurumende yavamunangagwa haina izvozvo, nekuti vamunangagwa havana kusarudzwa nevanhu.
Tombokubatai ipapo muzvareka demaunga, regai ndimbokubatai ipapo. Hello, regai ndimbokubatai ipapo. Tine muteereri watinaye pari zvino, batai henyu makadaro. We have a caller. Hello, hello. Hello, kola. Hello.
Sisamelele ke umlaleli wethu lapho sizwe isiphathamandla se-MDC uNkosazana Maureen Kadimaunga ekhuluma lapho ukuthi batshengisele njani edolobheni leHarare. Uthi ukutshengisela lokhu yena ubona kuphumelele ngempela, ngoba abantu bebuye ngobuningi babo, njalo uyalincoma ibandla lakhe ukuthi alula dlame njengalokhu okwande ukukhulunywa libandla lezanu PF lisithi esabona kuphuma kucommission leyane yokucwayisisa okwenzakala ngokudutshulwa kwabantu ngemva kokhwetho, ukuthi abanye babesithi ibandla le-MDC lilodlakela, kodwa yena uthi lamuhla bakufakazile lokho ukuthi libandla lokuthula elingala ukuxokozela, ngoba nanku phela batshengisele kuhle. Nguye ke esikhuluma laye lapho. Kulabo ke abasanda ukusixhoma, likhumbule sicubungula udaba lokutshengisela kwebandla le-MDC lamuhla ezitaladeni lesithi lisola ukubhidlika komnotho welizwe. Akula mali, akula mafutha ezimoto okuhambisa, kulisebenzeka, akula msebenzi, impilo inzima. Njalo simzwile la umnumzana Chamisa esithi sokusedlula laphana ububi obukhona, sobusedlula lobuyana obabukhona kusabusa owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe, okutsho ukuthi uhulumende lo vele kalethanga okunye okutsha. Ngakho ke nxa ufuna ukusiphathisa kulingxoxo ungasithumela inombolo zakho, siza kufonela.
Tombodzoka kwamuri mzvare Kadimaunga. Hello, hello, mzvare Kadimaunga. Ehe, mungaenderere mberi. Tanzwa kuti pane tsamba kana kuti petition yanyorwa nebato renyu, yanga iri tsamba yei iyi, uyezve mune zvamuri kutaura maakutaura here kuti MDC yava kuda kudyidzana navamunangagwa nezanu PF mune ramangwana, zviri kufamba sei?
Handizvoba, tikazivisa zvakadaro tinenge tichitaura zvisizvo zvinodiwa nevanhu. Isu gwaro redu rataendesa nhasi repetitioni rine tanikati nhaurwa dzinokwana idzo shanu 5 dzatagara tanga tichitaura mazuva apfuura. Chekutanga inyaya yekuti tinoda kuti pave nemareforms ari political and institutional anosanganisira nyaya yemaelections. Kuti hatidi kuramba tichitenderera tichiita maelections anoramba achinzi abirirwa, tichiita maelections anoita kuti vanhu vanoramba vachipokana nenyaya yekuti abuda akaita sei. Pane nyaya yekuti zvinhu zvakaiswa muconstitution ya2013 zvinongasanganisira maindependent institutions, zvinosanganisira nyaya yematraditional leaders, zvinosanganisira devolution. Zvese izvozvo tinoda kuti zvinge zvichiiswa pamutemo kuburikidza nekuti bumbiro remutemo iri riwanikwe richinzwikwa mumaact nezvimwe zvakasiyana siyana. Tine chechipiri chatiri kutaura nezvacho kana tichiti tinoda kuita nhaurwa, nyaya yekuti upfumi hwenyika economy pamwe chete neugaro hwevanhu hwesocial agenda zvifambe zvakanaka. Tikutarisa kuti isusu panofanira kuva nemacroeconomic stability. Tinotarisira isusu kuti hurumende kana kuti vanhu vemuzimbabwe, nekuti hurumende iripo izvezvi yakagadzwa nemunhu watisingabvume kuti akahwina election kana kuti akakunda musarudzo. Saka naizvozvo tikuti zvakafanana nekuti hatina hurumende, saka ndokusaka zvinhu zvese izvi zvisiri kufamba. Chimwe chechitatu chatiri kutaura ndechekuti nyika yedu chaiyo chaiyo we need to start looking at the nation building, national healing nereconciliation. Nyika yedu yagarisa nguva yakareba kune kupandukirana kwemarudzi, nguva yakareba vanhu vachizvirinyirirana kana nekurovana hapana nguva yakambogarwa pasi kuti zvine zvitaurwe vanhu vabudirane pachena pataurwe chokwadi pagadziriswe kuitira kuti tisambemberi semhuri imwe pazviri ike zvino tinongova nyika asi hatisi mhuri ndochimwe chiri kutaurwa nevanhu vemdc nesu taka tichitaura tichifamba kudai tikuti aiwa pazvatiri kukumbira zvinonofanira kutaurwa ndizvo zvimwe zvezvinhu chechina tinoda kunotaura nyaya yekuti vamunangagwa sekutaura kwandamboita semunhu asina kukunda mutsarudzo havatambirike nedzimwe nyika naizvozvo kuti paitike reengagement nedzimwe muriwo dziri pasi rose zvinonetsa so reengagement with the family of nations inofanira kuitwa nehurumende inenge ichitambirwa nevanhu vemuno kutanga tanga zvakare nedzimwe nyika dzakatipoteredza nepasi rose
tombokubatai ipapo muromo muzvare hello muzvare kademaunga regai nimbokubatai mbijana tine kola saka ndetoda kuti vapinde vamwe vanenge vada kutokuvhunzaiwo mibvunzo
imini
hallo kola
yes hallo
tiri kutaura nani taswera maswera sei
mutaura naedi
ehe mukoma edi muri kupi
ndine maonero angu akati siyanei nevari kutaura
ehe muri kupi mukoma edi
yes ndiri kusouth africa kueastern cape
taura izvenyu
allright chinhu chekutanga chandinoona ndechekuti vanhu vakavhota vango regai ndishandise vara rekuti regai ndishandise chirungu pandiri kuda kutaura apa I think the two political parties, ZANU-PF and MDC, they are holding the electorate hostage.
Why do you say that?
Nemhaka yekuti pari zvinezvi vanhu vari kutambudzika vanhu vakaedza kuvhotera ZANU-PF vamwe vakaedza kuvhotera MDC pakabiridzirwa maelections sekutaura kwavari kuita asi katoramba here takangomirira pakuti izvo maelections aakabirwa maelections aakabirwa I think we should move forward because the same electorate iri kusafa iyoyi vachazoikambenera futi the same political parties vachazoenda futi kuvanhu vachida kuvakambenera kuti izvo vavavhotere after term of office iripo iyi yapera so ndiri kufunga kuti dai vari vatungamiriri vane vanhu at heart both parties vagara pasi kana vachida power sharing or whatever zvoitwa nekuti iye zvinezvi vanhu vari kumusha uko vari kutambudzika zvisingamboiti
makamirai muri ipapo mungadei pane zvamungada kuvhunza here kuna muzvare kademaunga vemdc
ehe zviripo zvandoda kuvhunza
taura izvenyu
kuti iye zvinezvi takaona mupalamendi muchiitwa mhirizhonga vanhu vachinzi vabviswa nechisimba ivo vari kumbofungawo here kuti izvo iye zvinezvi vabva mukutaura kuti ivo havarekonaizi vamunangagwa semutungamiriri wenyika asi iyo seMDC ine maMP ayo akaitwa sworn in navamunangagwa vakabvumirei kuitwa sworn in nemunhu wavasingarekonaize so ndiri kuti inini vari kuhurumende iripo yavamunangagwa kana iri kunzi yakabira vasiri kuirekonaiza kosei vakabvuma kupinda mupalamendi vachiitwa sworn in nemunhu wavasingabvume vakapindurao here ipapo because kana vakapindura ipapo then toziva kuti chinangwa chavo ndechei vangadai vakaramba kuitwa sworn in
muzvare kademaunga mhenu kana muripo panhare pindura enyu
ende mubvunzo wavo ndaunzwa ndinoda kutanga nepakatangira kuti aiwa hatisi kupokana ivo neni kuti nyika inoda kufambirira mberi ndokusaka isusu sebato remdc tati nhasi aiwa tiri kufamba tichiratidzira nhau yedu ndeyekuti mazimbabweans anofanira kuti agare pasi pave nenhaurirano chatiri kuramba ndechekuti nhaurirano iyi ndeyekuti vanhu vangowana zvigaro hazvinei chekuita navachamisa semunhu akavhoterwa vari purezidendi nekuti dai zvakafamba zvakanaka ndivo vanofanira kunge vari purezidendi wenyika nokuti ndivo vakavhoterwa asi hazvinei nekuda kwavo chigaro zvine chekuita nemwoyo wavo unoda kuti ugaro hwevanhu hunake saka ndokusaka tafamba nhasi taratidzira saka chatinoda isusu sebato zvatiri kutaura zvandanga ndichitsanangura vasati vafona ndezvekuti tikuda kuti nyika ifambe mberi tigadzirise zvinhu zvandataura zviya pamubvunzo wavo vanonobvunzawo kuti sei takabvumira kuti maparliamentarians edu aende kupariamendi tozoti hatirekognize vamunangagwa ngavanzwisise nhau yekuti pariamendi yakazvimiririra yoga kana tichitaura taakutarisa hurumende tine parliament yakazvimirira yega legislation, tine judiciary yakazvimirira yega, tine executive yakazvimirira yega. Tichipinda muparliament isusu se MDC tine 28 seats dzatiri kupokana nadzo chete kuti maresults atakawana iko kwaasiriyo, but kumwe kwese tikubvumirana nako. Vanhu vedu vakaenda kuparliament maresults ekwavakavhoterwa takaatambira, ende inzvimbo yatinoziva kuti ndiko kunogadzirwa mitemo yenyika, hatikwanise kuti tipi vanhu vavo garai kumba nekuti hatii rekognize vamunangagwa. Tichienda kuexecutive ndiko kwatiine nyaya yekuti tiri kuti isusu aiwa kama results chaiwo chaiwo. Now nhasi chaiwo nyango vabva kufona kuti tivazvindoti vamunangagwa vakawana ngana havazivi, hapana anoziva, vakangonziva hwina vakapiwa mapesenti akasiyana siyana. Zviri zvinhu zvanga zvabikirwa. Chatine dambudziko nacho ihu president wavamunangagwa. Mamwe MP yavo chokwadi vakatovhoterwa vakapinda muparliament kunze kwe28 atiri kuchallenge mumatare dzimhosva, ende izvozvo zviri kufamba zvakadaro. Saka maMP edu acharamba achienda kuparliament. Chatiri kuda isusu ndechekuti vamunangagwa vasvike panguva yekuti vanobvuma kuti chokwadi sarudzo yaina kufamba mune zvakanaka. Naizvozvo vanhu vekuvakavhotera MDC kunyange nevanhu vavo vekuZANU-PF hapana ane chokwadi chekuti akahwina akahwina nengani. Kunyange isu tine zvakakwana umbo hatina kukwanisa kuwana nguva, nekuti kukoti kwacho zvakambunyikidzwa hatina kuwana nguva yakakwana yekuti tirakidze kuti aiwa vachamisa vakahwina nepapapa. Saka naizvozvo tiri kuti ngapaite nhaurirano. Hatisi kuti isusu tinoda kuti tibva tati vamwe vaya hatichavatari, aiwa tinoda kuti paitwe nhaurirano, nokuti ndo maonero atikuona kuti nyika ingafambe kuenda kumberi. Paitwa nhaurirano pachazoitwa yatinoti transitional government or transitional authority inogadzirisa zvinhu zvese zvandambotaura zviya zviri four, kusanganisira nyaya yemaelectoral reforms, kusanganisira nyaya yekuvandudzwa kweupenyu hwevanhu, kuitira kuti Zimbabwe ifambe kuenda mberi.
Ya tombokubatai ipapo muzvare kademaunga.
Dambudziko nacho ndechekuti vezanupf vane humbimbi ndoga, vane nharo, vane panhu pavanoda kuramba vari vachingoti aiwa isu ndisu takahwina, vonotora pfuti voshandisa masoja anofanira kuva masoja anochengetedza nyika kuti achengetedze bato ravo ivo chete nembavha dzavo dzinenge dzichiba.
Regai timbokubatai ipapo muzvare kademaunga, batai ipapo mbijana. Tine mumwe munyarikani wedu Star, we have I think one of our other guests.
Yes, lapo besizwa unkosazana Maureen Kademaunga isiphathamandla se-MDC ekhuluma ke ngokutshengisela kwalamuhla. Ye sesilomunye njalo umhlonitshwa wethu umsekeli wesikhulumeli se-MDC elizweni lonke umnumzana Bekithemba. Nyathi ukuthi la sichasisele, besimlindele ke uhlelo lonke lolu ukuthi la sichasisele ngesiNdebele ukuthi kwenzakaleni. Siyakwamukela kuhlelo umnumzana Mpofu. Ye, liyangizwa Dr. Mpofu.
Ngiyalizwa.
Ungasichazela ukuthi wena ngombono wakho ngathi ukutshengisela kwalamuhla kuphumelele yini, injongo ifezekile?
Ukuphumelela kwanamuhla uhambe kakuhle sibili, abantu babuyile, njalo thinade sikukhangelele kakhulu. Yikuthi abantu babesicelile bathi sisenza ama-thank you rallies ade siwayenza kuma-provinces, bathi kanti njengoba sidubeka kangaka salivotela alikwanisi ukwenza okunye nje ukuthi lizame ukutshengisela lani ukuthi hhayi bo ihlupho lezi esilazo lani liyazibona. So i-demonstration ibingeyalokho ihambe kuhle ngoba le-partition siyihambisile, and so ingene kiyo ngoba hhayi ugwalo lwangukhona lude, kodwana okuningi kwangukhona bekungeyindaba zokuthi abantu bayadubeka lapha eZimbabwe. Ngakho thina njenge-MDC njengeibandla elimelela abantu bekumele sibone ukuthi senza into enjalo.
Ye, nilufundile ugalweleni lwe-petition. Kulokunye laphane umnumzana Chamisathi khona ngabe kufonywa uhulumende we-transitional author. Lingasichasisela lapho ukuthi kungabe kunguhulumende womanyano lowo, kumbe lithi ngabe kubunjwa uphi uhulumende ukuthi alungisise ezomnotho welizwe?
U-transitional government ungena ngokuthi njengoba umama omunye eseke wakhuluma nje khathesi ukuthi nasikhangele ama-presidential elections ka-30 akula umuntu owanqobayo esingathi lo wanqoba ye uba Mnangagwa wahanjwa e court iConcord ya CCTI yena owakhathesa abantu but akula umuntu wanqobayo njengoba kona la muntu owanqobayo ngokubona kwethu ngoba izek ayisahambisanga ama documents okwakumele yawahambise e court kuConcord ngenxa yethu ayihambisanga ama documents onalayo sowacela ukuthi ewahambise ngoba iwazi ayezatshengisa iyakhula ama computer ukuthi umnumzana uNelson uwinile ngalokho thina lokho esithi umnumzana Mnangagwa kawinanga le election ngoba thina esilakho njengama evidence esilawo ayitshengisele ukuthi kawinanga i-election njengalokho thina sibona ngani i-demonstration le iyenze incedile ukuthi khona lathi sihambise lezi zinto esiphambilini phezu kwalokhu abantu ade besicele khona ukuthi sikukhulume.
Ye, laphana nxa usithi ngakho owanqobayo uthongani njengoba sake sizwe ibandla le-MDC lisithi umnumzana Chamisa wanqoba.
Umnumzana Chamisa wanqoba ngalokho esasilakho thina i-evidence esasilayo. I-evidence yayikhona futhi lapho Zack esasilayo ngasikhathi bengathathi bekhashe ikhompyutha yabo yayitshengisa ukuthi khona umnumzana Chamisa ngaleso sikhathi wayele 2.6 million umnumzana Emmerson Mnangagwa wayele 2 million. Njengoba kwakunjalo bona babona ukuthi khona lapha sesithina sesizawina ama-election basekhashisa ikhompyutha. Ikhompyutha yakhona yes asiyifuna for i-evidence kuConcord manje akusabanga njalo ngoba bayalaba abezekho ukuthi behambelayo khona ngayo. Lakhathesi siyacela ukuthi khona beyilethe le computer nxa lizile umnumzana Chamisa ekhuluma ngale ku-inquiry ukhulume ngayo njalo wathi babekhiphe icomputer naleyo betshengisa abantu ukuthi khona yathi ivalwa ekumbikhasha yayime njani in terms of ama-figures. Ama-figures ethu la ma-figures ayekhona phana ayehambelana ayitshengisele ukuthi wawina. Ngithi khathesi ngisithi u-ED kwakhathesi yena wavunyelwa iConcord ukuthi ebe ngumongameli kodwana ukuwina kawinana.
Mm-hmm. Ye, ungasichazisela-ke ngolimi lesiNgisi ukuthi what's your next step now since you have written to the AU, to the SADC and to President Mnangagwa? Are you waiting for the replies? And if they don't come according to how you want it, what are you going to do next as the party?
In as far as we're concerned, because now what we've done is to petition all these authoritative organizations, and we have done what the people asked us to do. If we then don't get a response as a leadership, we're going to sit down and review, obviously, the demo itself, the responses or the non-responses that we get. And we ask people, because we are a people's party, we'll go back to the people again and ask them what they feel we should do. The National Council of the MDC had actually given us an open mandate to say that if this demo itself, which was the initial start of our, and also where we're supposed to actually air our views, does not yield the results that we require, then we are going to roll over more demos in the future, possibly at the beginning of next year.
Okay, thank you very much.
Delegate Mboyenda, kuna mzare kadema unga kana muri panare. Pane vamwe vari kunyora pana patina Mkoma, vanyora pana pa Wellington Takaza.
Yeah, libe libambile ecingweni Dr. Mpofu nyakuzokhuluma sizaphenduka ku. Yeah.
Tina Wellington Takaza anyora kuti demo iyi kupedza nguva uko. Ndozvavanyora pano pa Facebook pedu pe VOA Shona. Muzvare kadema unga, chii chamuchaita uyezve makatarisira kuti inguva iyi yamuri kupa vamanyorera mapetition aya kuti muzoziva zvekuita? Alo, muzvare kadema unga?
Ndilidia ari kutaura, makadi zvenyu?
Oh, Sister Lydia, okay. Pana Lydia Chigutsa. Oya, pindai muchirongwa tinzwe.
Ndiri kutaura.
Taurai tinzwe, munoona sei zviri kuitika izvi?
Tiri kufara nezvaitwa zuva ranhasi kuti zvaitwa murunyararo.
Mm-hmm.
Asi dambudziko riripo nyika ngaigadzirwe murunyararo, vanhu vanga vabatane murunyararo. Zvakaitika last time zvokuti tovhotwa. Masoja ouraya vanhu instead yekuti vaprotekte vanhu, ndovouraya vanhu. After that, nyaya yacho haina kwayakaenda, ikangobva yangonyararwa ende vanhu vacho vachizivikanwa. Asi motiisira mutemo wekuti mwana kana akaroorwa ari under age anofanira kusungwa murume. Ko vakauraya ava vanhu, vanhu vese vakawanda vatakaona vachifa vachidoropa rakadeuka, mhosva yacho yakatongwa nani, yakaperera kupi? Saka nyika yacho inonaka sei? Nyika kuti inzi nyika ndisu vanhu. Kana vanhu tisimo munyika hapana nyika. Saakureva kutoti Zimbabwe ndisu vanhu, kwete kuti Zimbabwe ndezanupf chete. Hazviiti izvozvo. Ende vakaba futi mavhoti zviri pachena zvatikaona, vakaba mavhoti. Saka nyika yacho inonaka sei? Kana vasingadi makuti maelections aitwe muZimbabwe, ngavagare vangotaura chokwadi kuti maelections haasi kudiwa, nokuti kuwaisa time dzevanhu. After that motaura shiti pavanhu futi. Zvokozvinzvozvese zvavakuita maZanupf umomo, ndomakazara mhondi dzese mbavha dzese ndomadziri moma, vasunge futi vanhu. Vari kuda kutevera vanhu vanozviitira kuti mutwa
wavo. Sisilidia Chigutsa. Hello. Sisilidia. Sisilidia. Regai ndimbokubatsai muromo ipapo, hatikurudzire hedu kunyombana kunyange musingatsigire rimwe bato. Hatikurudzire kunyombana.
Tiri kurwadziwa, tiri kuno kuSouth Africa, tiri kurwadziwa, tiri kushandiswa, that's why tiri kuchema.
Aiwa ndizvozvo, kuchema munokwanisa kuchema asi kunyombana hatibvumidzi. Pana muzvare Kademaunga, hello, pana muzvare Kademaunga veMDC vari pano. Pamwe pane zvamungadawo kutaura navo, mumbowonesana. Batai makadaro, muzvare Kademaunga muripo here? Hello?
Ndaure navo, hello? Ndokunzwai?
Hello? Yes, muzvare Kademaunga vapo panhare, taurai zvenyu Sisilidia.
Sisilidia, makadinei?
Taurai henyu Sisilidia.
Inini handina saidhi randiri, asi kuti tiri kuda kunyika igadzirwe murunyararo, vatina ropa rinodeuka. Varega kutotiisira mitemo yekuti hanzi munhu kana akazoroora mwana ari under age anofanira kusungwa. Kwava vakaurawa zvakaurwa zviri pachena zvinozivikanwa kuti vanhu vemutemo ndo vakauraya vanhu. Ropa racho rakaenda kupi? Mhosva yacho yakatongwa nani? Yakaperera kupi mhosva iyoyo? Ko vacho vakadeukirwa neropa vari kupi? Vari kufungeiwo nezvavo? Chii chavaka vakavaitira wokuti vakarasikirwa nehama dzavo? Yasiti nezvinhu zviri kuitika muZimbabwe handina saidhi randira, handina kwandi kusapota, asi kuti nyika ngaigadzirwe inake, kwete kuda kupa mavhoti emunhu anenge awira. Saka nyika icho inonaka sei? Kana vati no maelections, its no, togara taziva muZimbabwe kuti hamuna maelections, kwete kuwaisa time yedu.
Saka pane zvama muri kuda here kutaura na muzvare Kademaunga vasati tisati takudonhedzai?
Sorry?
Pane zvama muri kuda kuvhunza muzvare Kademaunga here vanga vari kuratidzira kwanga kuri kuitika uku?
Izvo tazvisarira bhozi zvaitwa murunyara, zvakanaka izvozvo. Ende ngavarambe vachikondinya kukamu, nyaya yagadziri munhu zvanyatsokunaka. Izvo tiri kutaura kudai tive shungu pamatama, totochiva kudzoka kumisha. Takasiya vana izvezvi, vana vakuita kungenherera, totochiva kudzoka kumusha ikoko, nokuti tototya kutouya kutozourawa bhozi. Masoja acho ndo ari kuuraya vanhu.
Muzvare Kademaunga, pindura yenyu Sisilidia.
Aiwa, tinotenda Sisilidia nerutsigiro rwamunotipa, kunyange mati hamuna henyu kwamakarerekera, asi iko kukurudzira kwamuri kuita kuti tinofanira kuramba tichiratidzira nekukurudzira kuti pave nenhaurirano kuti Zimbabwe ifambe mberi, tinozvigamuchira. Chandingangoda kutaura ndechekuti isusu sebato hatina kufara nezvakaitika musi waAugust nekurayiwa kwakaita vana veZimbabwe vakafa vachiitwa zvipiyaniso zvenyika nevanhu vanenge vachiachengetedza hutongi. Asi zvakare ndingangoti mutemo wekuti wamuri kuramba muchishoropodza wekuti vana vari pasi pezera rekuroorwa, kana vachinge varoorwa vanhu havafaniri kusungwa, isusu sebato tino bvuma kuti vana vari pasi pezera rekuroorwa kana kuti vasati vabva zera havafanire kupinda muwanano. Saka naizvozvo ndinongofunga kuti ipapo tatisiyane izvishoma, tinoda kuti tichengetedze utano nekukura kwevana vedu. Asi hazvo ndinobvumirana nemi zvimwe zvizhinji zvamataura, ende tinotenda nerukurudziro rwamukutipa. Ende zvambobvunzwa nemumwe mutauri atanga kukurukura neni zvekuti tiri kuzodini kana tapedza chikamu chatatanga ichi, ndofunga president venyika vachamisa pavataura masikati anhasi, vatsanangura nyaya yekuti aiwa iri ndodanho rekutanga. Taendesa tsamba yedu petition kuparliament, taendesa kuna president wezanupf vamunangagwa, tikaendesa kusadik, tikaendesa kuau. Tine vimbo yekuti sadik neau vanhu vanomiririra zvido zvemhuri dzemuafrica, manations emuafrica. Naizvozvo tinotarisira kuti vachatarisa nyaya iyi vasina divi ravakarerekera. Zvakare tinobatana nekomisheni yabva kuitwa ya 1 August. Ndofunga zvakarakidzwa pachena naonarebhu Tendaibiti pamwe chete napresidendi vakasarudzwa nevanhu, presidendi vevanhu vakasarudzwa muswa muna July, kuti Zimbabwe yava nenguva zhinji vanhu vachishungurudzana nenyaya dzemhirizhonga. Saka izvozvo zvinofanira kuti zvimire. Ndinofunga kuti vanhu vari mu nharaunda yesadik nenharaunda yeau zvinhu zvavanotorawo neudzamu hwakanyanya, naizvozvo vachava nenguva yekuzvinzvera vozvodzokawo kwatiri. Kana zvisina kufamba sekudaro, sekutaurwa kwazvaita, yatatanga nayo nhasi yatanga tichiiti national demonstration, atiri kunopinda kana iyi isina kunge tisina kunge tawana mhinduro yati kutarisira kuti inoita kuti nyika ifambe zvakanaka, vanhu vezimbabwe vagare muushe nemukaka. Tinoona sekuti tichatanga atinoti manationwide demonstrations, nasi tatanga nenational demonstration yaitwa muHarare chete. Tichienda
paeapoa
nationwide demonstrations, nekuti kwese kwafamba president Chamisa vachiita atingati matentu rallies, atanga tichitenda vatsigiri vedu, kune izwi rimwe chete.
Muzvarekade maungaregai timbokubatai ipapo, timbokubatai ipapo, nguva yedu yakudyanana. Halo,
ndo mafambiro atichaita tichienda kumberi.
Ehe, batai yenyu makadaro.
Yes, sizacela kuti laye uDr Mpofu umsekeli wesikhulumeli seMDC aphosele elakhe. Mr Mpofu, ngasitshela ukuthi lina lanxa lisola okwenzakala elizweni, kuyini lina elikulethayo etafuleni, lina belifuna kwenziweni ikakhulu ngokuswelakala kwemali lokwenzakalayo khathesi?
I-document leliyana esilihambisileyo belitsho izinto ezihlanu. Okokuqala, ukuthi besicela ukuthi i-2% transfer tax leyo imiswe ngoba isihlukulu zabantu abaningi. Befuna futhi ukuthi ngona kuchithwe i-bond ngoba i-bond note khathesi ayisasebenzi, and ama-transfers la esenziwa nge-RTGS asebenzi njalo asomali. Njengalokho besicela lapho kumiswe. Besichilo njalo ukuthi ngona besicela ukuthi ngona i-duty uthi ingabhadalwa ngama-US dollars ngoba abantu abeZimbabwe lapho ababhadalwa ngama-US dollars. Nxa wena ubhadalwa ngebhondi kumbe RTGS uyayithatha ngaphi i-US dollar? Ngoba ungahamba uyayithenga uyabusuwephula umthetho na. Ngakho asiboni ukuthi ngikhona ababuthatha ngaphi ukuthi ngikhona bethi abantu bebhadale izinto ngama-US dollar. Besikhangelele ngezinto ezinjalo le nhlalakahle yabantu ukuthi ngikhona amakhemisi engabhadalisi abantu ngama-US dollar.
Amakhemisi
ayakhala ukuthi khona abhadalisa ngama-US dollar ngenxa yokuthi bathenge.
Siyabonga, kodwa isikhathi asenele ukuthi sikhulume konke kwenele. Sibongile kakhulu.
Bengicela ukukhuluma okukodwa nje
kuphela. Yeah, ungaqhubeka 5 seconds.
Yeah, kulona umzana lapha dekhuluma esithi indaba savuma usoya ini ngumnangagwa. I-parliament kayisoya ini ngumnangagwa. Isoya ini ngu-clerk of parliament according to ilokuzeni ama rules.
Ntemba uzwile. Siyambonga uDr Bekithemba Mpofu-ke ngumsekeli wesikhulumeli se-MDC olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
Thank you very much to Maureen Kademaunga of the MDC, who was also our guest, and all our listeners who were here. Tarisai Bangure, thank you. Jason Banda, thank you for following us, and everybody. I'm Marvelous Mtlanga Nyahuye in Washington. Let's meet again next week.